you aitunga mire, aitunga mire. Na ina katokuza kare, buti ndaira iwe. Na ina gazi wa aitunga mire, aitunga mire. Na ina katokuza kare, buti ndaira iwe. Chipo, 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 diwe chido chemoyo. Chipo, 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 diwe chido chemoyo. Chipo, 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 diwe chido chemoyo. Chipo, 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 diwe chido chemoyo.
Chipo, 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 you ain't no demon.